Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 9 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti pamakanzura aro ose ari kunzi adzingwa mabasa nevanozviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasengezo chabangu hapana achasiya basa. Vatsigiri vebato reCCC vasere vanoti vakarohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezano PF nezuro Maneru pazvitoro zvepachiriga kuGutu West vamwe vashano vachimiswa pamberi pedare vachinzi vakakonzeresa mhirizhonga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chinzvimbo chemutevedzeri wemutauriri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vanoti pamakanzura ose makumi matanhatu nemapfumbamwe ari kunzi adzingwa basa nevanozviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCCC vasengezo chavangu hapana achasiya basa vachiti idzi inyaya dzepamadande mutande chete nekuti sebato vakatotorera ivo vachabangu matanho kumatare. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi masikati pamusoro pematsamba ari kunzi adzinga zvakare mamwe makanzura, vasidzi vavati kwanguva kumhanyidzana nemhepo kwavachavamwe.
Taura vachichidzingwa matsamba angotenderedzwa without effect mudhenda vanoziva the officers of the court. Kana nyaya iri mumatare, there is no action that can be taken because pane dispute yekuti anofanira kunyora tsamba ndeupi. Saka hapana recall inoita svika nyaya iyi yadhikemana ne High Court yeZimbabwe.
Vasidzi vavatiwo vachavamwa vasi mumwe wevatungamiriri vebato ravo.
CCE yakaenda muHigh Court muna October ichinosungisa chavangu kuti chavangu haasi Secretary General webato reCCE. High Court kesi iyoyo iri kupinda mazuva ari kuuya and tichabvitanyika nekuti iyo High Court iri kuita define kuti vanhu veCCE ndevapi.
Mumwe wemakanzura ari kunzi akadzingwa navachavangu vaDenford Ngadziore vati zvaitwa navachavangu kana chiri chokwadi zvinonyanya kurwadzisa vakavhota mupasarudzo dzegore rino.
Way forward panyaya yemarikoi hainei nezvakawanda. Vanhu vaatakwa apa haasi Denford Ngadziore, haasi Ian Makoni, Samuel Gwenzi, Lovejoy Chitengu. Vanhu vaatakwa mavoters vakagarara vari muqueue vakanyima baloti.
Vari kunzi ndivo mutauriri wavachavangu vakani pani pugeni varamba kubuda pachena kuti tsamba iyi yakanyorwa navachavangu here kana kuti kwete, vachiti vanoda kutanga vanzwa kubva kuna vachavangu vacho vasati vapindura. VCCC vari kuti vachavangu vari kushandiswa nebato reZANPF, asi mumwe wevechidiki mubato reZANPF vataura ikandishaya vati bato ravo rinoramba kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya, vachiti ivo havana chekuita nezviri mubato rinopikisa iri.
Isu semusangano weZANPF hatinei nezvinoitika kune rimwe bato. Kunda kwatakaita musarudzo kunoita kuti tive neziso redu pabasa rebudiriro renyika ino nekuti munhu wese anotarisira kwatiri. Asi zvekutanga zvekuti vebato rinopikisa vanoitana riko kuparamendi nekukanzuro.
Muriri wekodzero dzevanhu uye vari mutauriri wesangano rakazvimirira rega reHeal Zimbabwe Trust vaRollins Magede vati kudzingwa dzingwa kuri kuitwa nengo dzeCCC kunozvidza vese vakavhotera bato iri.
Marecalls ari kuitwa aya ari kuzvidza vanhu vakavhotera vamiririri ava veparamende nemacouncillors ndochekutanga. Bumbiro redu remutemo rinotaura rinotsigira nyaya yevanhu yekuti vanofanha kuve vane kodzero yekusarudza vamiririri vavo.
Studio 7 inokwanisa kunzwa kugurukota rezvematunhu vaWinston Chitando kana vatambira matsamba ekudzingwa kwemakanzura eTriple C aya. Mwedzi wapera vachava vakadzinga makanzura 10 izvo zvinosvitsa uwandu hwemakanzura avadzingwa kusvika pari zvino pa 56. Hurumende yakatora zvechan9 sezuva richaitwa sarudzo dzokutsiva zvinzvimbo 24 zvenhengo dzeparamende pamwe nezvigaro 19 zvemakanzura. Asi Triple C yakakwidza nyaya iyi kudare reSupreme Court ichipikisa mitongo yedare repamusoro rakatambira zvakaitwa navachavamo. Triple C inoti vachavamo haisi nhengo yebato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Mune imwewo nyaya, vatsigiri vebato reTriple C vasere vanoti vakarohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF nezuro manheru pazvitoro zvekwaChiriga kuGutu West. Izvi zviri kuitika pamberi pesarudzo yeby-election munzvimbo iyi nemusi wemugovera. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vashanu vakakuvara zvakaipisisa uye vakandorapwa pachipatara cheTsatsworth uye mumwe chete apuwa mubhedha pachipatara cheGutu Mission. Vakarohwa ava vanotiwo vasungwa nemapurisa epachatsworth apo vandomhangara nyaya yekurohwa kwavo. Mumwe wevakarohwa vatapiwa chiro vaudza Studio 7 vari pakamba yemapurisa kuti vavanofungidzira kuti vatsigiri veZANU-PF vaive vakavhara kumeso vakapinda muchitoro chavo zvechisindiva vakatanga kuvarova.
Chitoro kwacho pachitoro pamba takangoerekana dhora rohwa nenoku iri hadhi noku muna achirova dhoo nobva atokava nobva dhora topinda mukati kwakutotanga kutorova mudzimai wangu wakutanga kurova chirwavo nemabhatanisiki vanhu vacho vakavhara kumeso vamwe vaive marapa kwakupinda mukati mubhawa mune vanhu vanga vasaririra varimo taritangovhara bhawa kota pasi 8 vakanga varimo vanga vakagara imo vakasvika vachingotanga kungorohwa.
Vamwe vevakarohwa ndiva Patrick Chimbare, amai Loveness Gwatidzo, vaBrian Stole, amai Privilege Goremsandu, vaSidney Mashiri navaEfrem Tavarwisa. Amai Goremsandu vati vatsigiri veZANU-PF ava vaitungamirwa navaBenson Gadzikwa avo vavakakwanisa kuziva.
Inini kwandaa ndakagara tangozouyawo tichidanwa nakodhineta vedu vachitotiudza kuti hanzi vamwe vedu vari kurohwa kumusoro kundobva takatomanyawo tichitevera masure mavo ndobva tatowanaivo vakutorohwawo tobva tatizawo.
Nhengo yeTriple C mudunhu rekwaGutu vaLloyd Mufudze vatenda kuti vatsigiri vavo vakarohwa uye vasungwa vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga.
Vakangosvikirwa vari patownship nevanhu veZANU-PF unobva varohwa vana vanga vari mabattleship vacho vanozamba vaine futi vanga vari vamwe vacho vanzi vaine mabattlesticks but ndoni utokamawana kupi sinzi vanga vasiri mapo. Vakarohwa sofa vari maizaris vatavo vatakorise vai5 epano vari kumapurisa but hatizivi kuti macharges avo vanga vazonzi kudini bcause vanhu vese vakanga vachipotorwa mastatement vakamirira velondoudza kuti vapi way forward.
Vamufudze vati vatsigiri vavo vashanu vaswera pakamba yemapurisa epachatsworth apo vapedigurirwa nyaya vakanzi ndivo vakaita mhirizhonga. Hatina kwanisa kubata vari kumirira ZANU-PF sarudzo idzi vaJohn Paradza sezvo vanga vasingadairi nhare yavo kana vaGwatidzo avo vanonzi ndivo vaitungamirira vakarova. Asi mutauriri weZANU-PF Masvingo vapepuka ichiwewe vati manyepo havaiti zvemhirizhonga asi vatsigiri vavo ndivo vakatorohwa neveTriple C.
Chamunofanirwa kunzwisisa chaakuitika ndechokuti Triple C inoita mhirizhonga munzvimbo dzainoona kuti ZANU-PF ine rutsigiro rukuru. Saka istrategi yavanoshandisa ivo yokuti vakwanise kuwanikwa vachinzirwa tsitsi kuti panozobuda dudziro dzesarudzo vanoda kuti pabude zvichinzi sarudzo idzi havana kukundwa nokuti hadzina kuitwa murunyararo.
Vakafanobata chigaro chemutauriri wemapurisa Masvingo Assistant Inspector Lauren Dlovu vati havasati vanzwa nezvenyaya iyi sezvo vange vasiri muhofisi.
Alright, handisi kuhofisi, ndiri kuHarare graduation. Batai Panyati, Ponyati.
Vati tibate mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati asi vanyati vangasingadairi nhare yavo. Vanhu vana vari kukwidzana musarudzo iyi vanoti vaParadza, vaEfrem Morudu veTriple C, vaRobson Kurwa vebato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA navaMartin Mudzingwa avo vakazvimiririra. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mashoko atiri kutambira anoti panhengo sere idzi nhengo shanu dzebato rinopikisa dzambenge dzasungwa uye dzamiswa pamberi pedare pamupandawana dzichipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga dzakabhadhariswa mari yechibatiso inoita madhora makumi maviri ekuamerica pamunhu kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vechidiki vane mabhizimusi achiri kusimukira vanga vari pamusangano wemazuva maviri vaikokerwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe weZimbabwe Exchange Alumni Summit uyo vakarongerwa vechidiki vakambopinda muzvirongwa zvekusimudzirwa kwevechidiki nenyika yeAmerica. Vanoti mabhizimusi avo haasi kukura zvakanaka nekuda kwemitemo yemunyika yavanofunga kuti inodzvanyirira mabhizimusi. Tinzwe zvizhinji kubva kuna Tobias Mudzingwa.
Mumwe vari kuchema nekusasimuka kwebhizimusi ravo ndiva Wellington Bakaimani vekushamba mudunhu reMashonaland Central. VaBakaimani vane sangano ravakavamba resimuka upenye rinobatsira vechidiki munharaunda yavo.
Ndinoita zvekusimudzira maartists, zvekurekodha nekuita events management haita mapiesistimu achitamba. So bhizimusi riri kufambaro zvakanaka asi industry ine maplayers vakati kurei vagara vari muchimutambo chacho. But tine shuviro yekuti hurumende ikaongororawo imomo yoona kuti ingaincentivizeiwo kuderedzawo mari dzinobhadharwa nevechidiki vanenge vachitanga mabhizimusi, especially tiri kumaruwa kwatinenge tiri uku.
Munyori wemabhuku uye ari nyanzvi mune zvekuchengetedzwa kwenharaunda Collins Muzamwese audzawo Studio 7 pamusangano uyu kuti vechidiki ngavaone kunyora mabhuku senzira yekuwana raramo nayo.
Unokwanisa kurarama nekunyora mabhuku, chinodiwa kuziva nzira yekuti unofambisa sei mabhuku ako. Ungave une mabhuku akanaka asi kana vanhu vasingamazive hapana paanosvika. Saka chatinokurudzira kushambadza tichishandisawo zvivhitivhiti zvaveko, tichishandisa internet nesocial media uye nekuiswawo kumisika mikuru inosanganisira vanana Amazon.
Wechidiki akadzoka munyika mazuva mashoma adarika mushure mekushandira kunze kwenyika kwemakore 15 muzvare Chipo Zhou. Vanoti vanovimba kuti vachashandisa ruzivo rwavo kusimudzirawo vechidiki vemunyika.
Unoona kuti unenge wabuda kunze kwenyika uchinobatsira dzimwe nyika kuti dzinge dzinobudirira, asi isusu tiri kungoramba tiri patiri. Saka ndakaona kuti nekukura kwandaita nebasa randaita nenguva yafamba iye zvine izvi ndava paposition yekuti ndinokwanisa kuita impart expertise yandakagena pamakore esananishana ndiri kunze kwenyika ndouya nayo. Tinoona kuti tingabatsirawo Zimbabwe kuti inge inobudirirawo sei.
Asi gurukota rebazi rinoona nezvevechidiki Vatino Machakaire vanoti hurumende inokoshesa mabasa anoitwa chidiki naizvozvo ichaedza kugadzirisa zvichemo zvavo. Zvichakadaro nhasi musangano uyu wakurukurawo nyaya dzekuchengetedzwa kwevanorwira kodzero dzevanhu pamadande mutande. Mumwe wevakokwa kukokera hurukuro iyi ndiva Gift Ostalos Siziva vanove mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Vasiziva vaudza Studio 7 kuti pane zvizhinji zvinoda kuitwa kuti indaneti ibatsire kuwanisa vana veZimbabwe ruzivo.
Chekutanga inyaya yekuti maZimbabweans atarise kuti kodzero dzavo kana vari paintaneti zvinofanira kurespektiwa kuti munhu akuona kuti ndikona kutaura zvandira kutaura uye achitaura zvaada kutaura. Chechipiri inyaya yemitemo inofanira kuti iripo ichiprotekta vanhu vanenge vachiexchange information on the internet. Number 3 inyaya yekutarisa nyaya yemitengo yedata neairtime munyika.
Mumwe wevanoona nezvekudyidzana neveruzhinji kumuzinda weAmerica muZimbabwe amai Beka Acha Nepa vati vafara zvikuru nechirongwa chekutanga chemhando iyi chavaronga.
We know that there are a lot of alumni doing incredible things.
Tinozviziva kuti vakawanda vakapinda muzvirongwa zvedu vari kuita mabasa akasiyana siyana. Donzo redu rangariri rekuti vanhu vadyidzane mabhizimusi avo nekuti tinoda kuona vana veZimbabwe vachishanda pamwe chete kusimudzira nyika yavo.
Musangano weZimbabwe Exchange Alumni Summit wapetwa nhasi muHarare vechidiki vaupinda vachitenda America nekuvapa mikana yekuzvivandudza uye vachivimbisa kuzodzidzisawo vamwe vechidiki vari kunharaunda dzavanobva. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken vatsinhira kuti nyika yavo icharamba yakatsigira Israel muhondo yayo neHamas. Hurumende yeAmerica yakatara Hamas sechikwata chematororo. VaBlinken vakataura izvi kumucheto wemusangano mukuru wegungano reG7 uri kuitirwa kuTokyo muJapan. Bazi rezveutano remuGaza, iro rinonzi riri kushanda neHamas, rinoti vanhu vashaya muhondo iyi vave kudarika zviuru gumi zvine mazana mashanu. Israel inoti vanhu vashaya muhondo iyi munyika mayo vanodarika chiuru nemazana mana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi uye vari mudzidzisi paDevry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Hondo ye Hamas le Israel ichiri kuenderera mberi, zvinova zvinhu zviri kurwadza chaizvo vanhu vari ku Middle East ikokoko kunyanya muGaza kana kuIsrael.
Pane matanho ari kutorwa here nedzimwe nyika kuti pawanikwe ipo paine kutaurana kwerunyararo amunoti ari kubatsira pari zvino?
Tinoona kuti nyika yeLebanon yakatotanga kudonedza rumwe rubetsero muGaza imomo, vachinge vachida kubatsira vanhu ukuvo kuUnited Nations musangano webatanidzo wanyika dzapasi rose, vari kumiramiravo vachidembawo kuti aiwa dai mambomira vanhu vakwanise kubatsirikana mozokwanisa henyu kupfuurira mberi. America iri kuonekwa ichimiramira ichimanyamaya chose. Secretary Blinken vanoona nezvinoitika nokuzvidzara kwedzimwe nyika vafamba vafambazve kudunhu iroro, vachienda kunana Egypt, vachienda kunana Saudi Arabia, vachienda kunana Qatar kuzama kuona kuti kutangira zvose vabatwa vakabatwa neHamas vasunungurwa here, zvekare kuti chikafu nemishonga nezvimwe zvokuriritira marefugee vanhu vari mukati mehondo vari kuGaza zvikwanise kunge zvichisvika kana kwamboitwa yatingatiyo ceasefire kana kumbomira Israel isange ichimbomira kurwisa Hamas. Asi Israel kuti aiwa nguva iyoyo hatina.
Semaonero enyu, medzisiro yehondo iyi ndeyei?
Chishuviro cheUnited Nations ndechokuti icho pazenge pachiva nenyika mbiri yeIsrael nePalestine vachinge vachisheya mabhodha avo pasina unotsara mumwe, pange painokuzvidzana.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vari mudzidzisi paDevry University muOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari kwakari kuOhio naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vagari vedunhu reGarissa kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweKenya vatamiswa mudzimba dzavo zvichitevera mvura yanaya zvakanyanya zvakonzera mafasha mumudunhu iri. Sangano reRed Cross remuKenya rati vanhu vanoita gumi nevashanu vafa muchiitiko ichi. Mauto eIsrael nezuro akaburitsa vhidhiyo remashandiro anonzi ari kuita mune waive muzinda weHamas muGaza City, achiti varwi veHamas 50 vakaurayiwa mukurwisana kwakasimba. Vatori venhau munyika vakurudzira hurumende kuti iremekedze kodzero dzevatori venhau pamwe nekuwandudza mashandiro avo, uye vakurudzirawo vashandirwe kuti vavandudzewo mihoro pamwe nemitemo inobata kodzero dzavo. Izvi zvabuda mumusangano mukuru waitwa nhasi muHarare nesangano reVoluntary Media Council of Zimbabwe rakabatana nemasangano anoti MISA Zimbabwe, International Media Support pamwe nesangano reku German re Friedrich Naumann Foundation. Musangano uyu wapindwawo nevanhu vabva kumapato ezvematongero enyika. Pasmond Lovu anotipanya inotevera.
Musangano uyu waparura zviri pamutemo gwaro rinodonongodza mamiriro akaita chikamu chezvekutorwa kwenhau muZimbabwe rinonzi State of Media Ethics and Professionalism, iro rakanyorwa nevanyori vanoti Lazarus Sauti pamwe namulondolozi Ndlovu. Gwaro iri rinoti vatori venhau munyika vari kunonga svosve nemuromo, izvo zvinoita kuti vamanikidzike kuti vatambire mari dzechioko muhomwe vachiburitsa nhau dzakarerekera kudivi rimwe chete. Zvimwe zvabudawo mugwaro iri zvinosanganisira kushayikwa kwemidziyo yekushandisa muzvikoro zvinodzidzisa vatori venhau, kushungurudzwa kwevatori venhau pamwe nekukura kwemitengo yemasaisai munyika. Sauti anotsanangura chidimbu chegwaro iri.
Takaona kuti
masalaries evanhu vari muZimbabwe ari pasi zvakanyanya majournalist, zviri kuita kuti vange vachitora mabribes kubva kuma sources. Then zvimwe zvinhu zvatakatarisa pamusoro ipapo pastudy yedu yanga iri nyaya yemasocial media platforms, kuti masocial media platforms haana control yaari kuitwa yakanyanya. Saka because haana control, vanhu vakungonyora zvese zvavari kuona, but vanhu vanozotukwa zita riri kusvibiswa istareji remajournalist.
Mumwe wemutori wenhau wechidzimai anoshanda akazvimiririra, Mary Munteya, anoti vatori venhau vanoshanda nemasangano akazvimiririra vanoshungurudzwa pamwe nekunyimwa mvumo yekupinda muzviitiko zvakasiyana-siyana kunyanya zvehurumende.
Hurumende yemuZimbabwe inofanira kuchengetedza kodzero dzedu sevatapi venhau. Sekuziva kwenyu nhau hatiwani mudzimba dzatinogara dzinowanikwa kunze kune vanhu. Nguva zhinji tinovharirwa panze kupinda munzvimbo dzakasiyana-siyana nezviitiko zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Dzimwe nguva nenyaya yekuti hatishandiri mapazi ehurumende kana atingati mamedia outlets ari anoitwa overseen nehurumende.
Mutungamiri webato rinopikisa reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vati vatori venhau havasi kutaurawo zvinoitwa nemadzimai kusanganisira vari mune zvematongerwo enyika.
Semadzimai ari mune zvematongerwo enyika tine nyunyuto kumaererano nematorerwo anoita nhau dzakaringana nemabasa anoitwa nemadzimai vanoita zvematongerwo enyika mukati menyika ino. Tinoona kazhinji kuti nyaya dzemadzimai kana muri mupepanhau chaimo dzonoiswa mukatikati madzisingakwanisi kuverengeka nekumhanya kana kunzwisa kuti madzimai vagona kunoita chii mukati menyika yedu.
Mutauriri weZANU PF vari zvekare gurukota rinoona nezvevarwi vehondo yerusununguko Ambassador Chris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti vatori venhau vanofanirwa kutaura nezvemabasa akanaka anoitwa nehurumende.
Chisuo changu kumajournalism yemuZimbabwe ndeyekuti ngavatarise mabasa akanaka ari kuitwa neSecond Republic naPresident Mnangagwa, zvikuru pane nyaya yekuvandudza ikonomi yedu. Ndozvinhu zvinoda kuti vanhu vaziviswe kuti mupfungwa mavo vave vanozvinadzirira.
Mukuru wesangano reVoluntary Media Council of Zimbabwe Valoft Duve vakurudzira vatori venhau kuti vaite basa ravo nomazvo vachichengetedza zvisungo zvekutapwa kwenhau kana kuti Code of Conduct. Sangano reVMCZ rinorura kodzero dzevatori venhau pamwe nekugamuchira nyunyuto dzeveruzhinji pamusoro penhau dzinoburiswa mumapepanhau nenhepfenyuro dzakasiyana-siyana. Vatori venhau vanogara kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ivandudze mitemo inochengetedza vatori venhau. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kana makakatanwa ari mubato reCitizens Coalition for Change ari kukonzerwa nekudzingwa kuri kuitwa nhengo nevari kuti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasengezo chavangu akasagadziriswa nekukasika, izvi zvichaita kuti bato iri riparare kana kutsemurwa nepakati. Zvinogona kuitika here kuti pange paine nhaurirano pakati peboka ravashavangu navaNelson Chamisa? Tabata vari kuzviti ndo vakafanobatawo chigaro chemutevedzeri wemunyori mukuru mubato iri Valbert Mushanga pamwe nenhengo yeTriple C mudunhu reNorth America vatawanda dzokora. Tatanga nekubvunza vaMushanga pamusoro pekuramba vodzinga nhengo dzebato ravo vachinzi nevamwe vari kutoparadza bato iri.
kuti ndevana tsanga rava chavangu kunyepa zvenyu kuti chavangu nesekitari havakonstitution state very well kuti kana tagara tawirirana ezvepati vana sekitari jaya ndivo vanonyora tsamba kuparamende vachinyorera vana spika zvekuti ndichavangu yes is a public thing but zvechokwadi vakasungwa nepati
tichasvika pamvudzo iwoyo kuti masarudza sei vamwe regai tinzwe kuna vadzokora vadzokora munoti nezvataurwa navamusanga pamusoro pekudzingwa kuri kwa nhengo dzebato renyu
tiri kuona mahumbwe vadzonga tiri kuona matakanana vanhu vari kutamba nevana vezimbabwe nepfunga dzevana vezimbabwe kuti paramende hatichisina vamunangagwa vachishanda navakabangu vapaza paramende yedu iko zvino vaakupaza makanzuru edu inongoratidza kuti vose vachavangu navamunangagwa havana basa nevana vezimbabwe hakusisina paramende zvachose hakusisina kanzuro zvachose because of this reckless and useless recalls
regai tidzokere kuna vamusanga vamusanga matimi bato renyu riri kuita izvi richimirira vanhu ndivanaani vanhu vacho vari kuita izvi kana kuine vamwe mubato renyu vari kupikisa vari kuti hazvisi pamutemo
vamwe vetu sechairman wetu murina ikoko hanti akatidza zimbabwe isu tiri papanyanga panzvimbo inotika nhamo vanhu vari kutambura iye ari kutaura ikoko hazivi hana munhu anoona ikoko ane structure iri kugara nyore nyore ikoko isu tiri pano kwakunoitika nyaya yacho where the firing port is vanhu avade izvozvo zvemhirizhonga kuti unongonhonga munhu waanonga vanoda maprimary angari fair maprimary not this ambiguity thing takaita
vadzokora bato renyu riri kunzi harina kunge rakateedzera mutemo sezviri kutaurwa navamusanga munoti
ndezvekugotsi kwaturezo ndezvevanhu vari kushanda nezanu pf kuti vakanganise ugaro hwevanhu muzimbabwe vanhu vari kunyatsoratidza kuti havana basa neugaro hwevanhu hakuna zvakadaro zvese zvakaitwa prosesi yakaitwa yekusarudza vanhu yakaitwa zvakanaka mukatozoona vanhu ivavo vakaenda vakanovhoterwa nevana vezimbabwe dai vanga vasingadiwe nevana vezimbabwe paine mhosvo dzanga dziripo dai vasina kuvhoterwa nevana vezimbabwe tinoramba takamira navachamisa tichasvika teko
maita vadzokora vamusanga hanzi muri kushandiswa nezanu pf nokuti vamwe vari kubvunza kuti ndiani anobhenefita mukudzinga kwamuri kuita nhengo dzebato renyu panzvimbo yekuti mugadzirise matambudziko enyu sebato
ivavo vakasaraunda chamisa vachida kuti chamisa vanoite katoi kavo ivo vanongomeshena from january to december tonzwa vachavangoizano vachanoizano vachaimba kusvera vachaimba vachiimba but isu tiikoko korekta zvepati president chamisa ndewetu tese vanoda kumusaraunda vari vega ikoko
vadzokora hanzi muri kushandisa vachamisa sekatoi muchiita zvavanoda saka vaakudifenda vachamisa
handitozivi kuti kana vachiti president wavo ndichamisa vanenge vachirevei ivo vachiziva kuti mubato redu rinotungamirwa navachamisa hamuna munhu ane pozisheni yasecretary general
vamusanga pane vamwe vari kuti mubato renyu maitawo vamwe vakuru vebato vari kuunyunyuta nemabatiro ari kuita basa navachamisa vaakushanda navatsavangu nemi kuparadza bato munoti
kushanda nevamwe vetu because takatanga bato iriri takasangana from vana vagibson navana tsvangirai ichirwira povhati yevanhu yekushaya kwemabasa saka ivavo vana bururu vangu vana chairman vari kupopota vari ikoko vakatiza havakwanisi kuti vave pano
vadzokora tipete hedu chirongwa matanho apa achaitwa nebato renyu kumisa nyaya dzamuri kusangana nadzo dziri kuramba dzichiitika idzodzo
i nyaya iyi yatongoda vanhu simba revanhu vachariona vana sabangu nana vamusanga naivo vezanu p f vacho vari kuda kuparadza bato revanhu bato revanhu hariparadzike saka tichaonawo zvatichaita kana tichiratidzira ticharatidzira kana tichiita zvinoita kuti bato redu rirambe rakamira zviri pamutemo tichazviita izvozvo asi chandoda kungovayambira ndechekuti bato revanhu hariparadzwe nemaitiro avari kuita iwaya zvekushanda nezanu zvavari kuita izvi ngavazvirege vamonzora vakazviita tarisai muone kwavari
nhengo yetriples mudunhu renorth america vatawanda dzokora vari kunorth dakota manzwa okubva kuna albert musanga vetriples vari kuvulawayo ini ndini jonga kandemiiri zvichiti musakanganwa wachirongwa chelive talk apo tichatarisa nyaya dzokudzingwa kwenhengo dzetriples mubato
Soku isika tisenda baku VOA.